day.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 1749, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevatatu 13 nezuro. Vanhu mazana masere ane makumi mana nevaviri 842 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvina zvine mazana maviri ane makumi mana nevasere 764,248. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nevatanhatu 534,906. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi mana nevatatu 643. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 275 vakafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoerwavo neManicaland ine vanhu mazana maviri nevasere 207 vakafa. Manicaland ichitoerwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvisere zvine mazana maviri ane makumi masere nevana 47,284. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 37,949. Hurumende yakazivisa nezuro kuti kupunzwa kwedzimba kwange kuchitwa nemakanzuru kwamiswa. Vachitaura kuvatori venhau pamuzinda weZANU-PF muHarare nezuro muvhuro, gurukota rezvamatunhu vaJulai Moyo vakati kupunzwa kwedzimba kumiswe. Ukuwo munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObed Mpofu vakashora kupunzwa kwedzimba uku vachiti bato ravo reZANU-PF raona kuti izvi zvinoomesera vanhu uye hazvina hunhu. Vampofu vakati dare remakurukota richakurukura nyaya iyi nhasi chipiri pagozoitwa musangano nevanhu vari mukati menyaya iyi. Asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSesil Zvidzai vanoti hurumende pamwe chete nebato reZANU-PF vakanonoka kufunga zvakanaka vachiti dzimba dzakawanda dzakatopunzwa naizvozvo hurumende inofanirwa kubhadhara vanhu vose vakapunzirwa dzimba dzavo.
Izvi ndizvo zvinonzi zviya muchirungu too little too late. Dzimba dzavanhu dzakapazwa, dzimba dzakanakisisa kunana Melford, kunana Mbare kuri kupazwa zvinhu zvavanhu zviti yapera iyo. Takataura tichiti isusu nyaya yekupaza zvinhu zvavanhu haifanhi kuitwa nekuti vanhu vanofanira kungorarama. Nyika yaparara iyi, saka vanhu vanotsvaka nzira dzokurarama. Vanhu vari mudhaiaspora vanotumira vabereki vavo mari kuti vavake pokugara, hurumende yaya ichipaza vanhu vazvina kupulana. Izvi zvinhu zvinoshoreka zvikuru. No nhasi vakutanga kutiko Tamisa, ko dzimba dzavakapaza? Isusu tinodhimanda kuti padzimba dzese dzavakapaza ngatienda ikoko tonoita analysis toona kuti dzimba dzakapazwa ingani, dzaikosta marii. ZANU-PF inofanira kukombanzeta vanhu ivavava vayakapazira zvinhu zvayo, ndiko kuti zvinhu zviite zvakanaka. Izvezvi vanhu vari kugara mumasango, vanhu vari kugara panze muchando. Handizivi kuti hurumende rudzii inoda kurwadzisa vanhu nguva dzose, kunyanya kana kuchinaya, kunyanya kana kune chando, ndokwavanoita zvinhu izvozvi zvakaita seizvi. Nyika iri kutambura kume hausi kufamba zvakanaka, vanonohaya mabrudheza kuputa misha yevanhu yakanaka zvikuru. Izvi chinhu chinoshoreka zvikuru, vanofanira kuripira vanhu vapazira misha yavo.
Panyaya iyoyo vazvidzai, hurumende inogonawo kuti vakapaza dzimba idzi kuti dzakanga dzakavakwa zvisiri pamutemo. Mungafunga kuti vangakwanisa kuti vabhadhare ivo vachiti mutemo wakanga wapunzwa?
Kwete, mutemo unosevha vanhu, vanhu havasevhi mutemo. Dzimba dzinovakwa dzogara ipapo makore mashanu, makore gumi, dzozonzi dzanga dzisina kupulaniwa, vanga vari kupi all the time. Zvinoshoresa zvikuru. Dzimba zhinji idzi dziri kunzi hadzina kupulaniwa, dzinogona kuitwa iya inonzi regularization rather than kuti mupazire vanhu upfumi hwakawanda kudaro. Vanhu vakapiwa pokuvaka vakavaka over the period of time iri kutaura, hurumende yakanga iri kupi?
Imi sokufunga kwenyu muoni sekuti zvaitwa nehurumende zvakakodzera, zvinhu zvakanaka?
Zvekupaza dzimba dzavanhu zvakaipa zvakanyanyisa, saa zvakanyanya zvinofanira kusorwa nani nani. Kuverenga nyangwe iveZANU vacho vanova kuzvisora kuti haugoni kungonoputsa misha yavanhu musina chokwadi kuti tiisiri kuidi. Saizvozvo vakuti ngazvichirega kuputwa nokuti vari kuona kuti vasikanganisa.
Asi iyo nyaya yekuti vanhu vavake dzimba pasina mvumo inofanira kubatwa sei?
Vanhu vanovaka dzimba kana tiri kunoesa pano ndisekuti ZANU-PF ine marudzi akasiyana. Justice Uchena Commission yakaratidza iyo kuti Ministry of Local Government, Ministry of Cooperatives, Ministry of Land inogona kupa inopa vanhu land yekushandai. Imwe ministry iyaya ichiti hazvina kufamba zvakanaka, vana Garwea hoya kuti hazvina kufambiswa zvakanaka, vopwanya vasina kutaurirana kuti left hand haizivi kuti chiri kuitika kuruzichi. Ihurumende rudzii yakadaro iyoyo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance, vaSesiwo Zvidzai vari paRunare kuHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Vusango vaudza Studio 7 kuti hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba idzi nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munhu anotevedzera mutemo, uye ivo nehurumende yavo ndivo vachaona kana zvakakodzera kubhadhara vakapunzirwa dzimba dzavo.
Government yedu yaComrade Jiji Mnangagwa igovernment inorespekta mutemo ye the right to shelter and human dignity munyika yeZimbabwe. Saka nyaya yaitika ndeyokuti president pavakapinda vakapinda vachiti pasi necorruption, pasi nemaland barons, mukuru weZimbabwe Comrade Didi Mnangagwa vahwa kuchema kwavanhu nokuona kuti vanhu vakatsotsewa. Saka vakati no, vanhu vari kuchema asi munhu wakavapa landi wakaiwana nokufalsify madocuments zviri illegal. Saka somunhu wakati ini am a listening president Comrade Didi Mnangagwa, toda kuvatenda nokumisa mademolitions kwavaita nokuhwa kuchema kwevana veZimbabwe. Saka government yati asiva agria kuti aiwa mademolitions ngamire, nokuti president vaona kurwadzwa kuri kuti vanhu vari kutsotsewa
vacharumbira munoti kune avo vanoti hurumende inofanira kubhadhara vanhu vane dzimba dzayakapwanya.
Now compensation government kana kuti city of Harare icha compensate here vanhu vemumatowns nemapere ebenzi vari kutengesegwa land zvisina mutemo mukati vadhi kana zvinhu zvadhimorishiwa. Uyo mubvunzo handigoni kuanza iko zvino nokuti kune mameeting achiri kuitwa nehurumende yezimbabwe. Kana hurumende yapedza mameeting ayo tenge taakuziva kuti chinhano chavachatora ndechipi. Tiri kuona kuti bazi remdc alliance riri kupopera kuti government ngaibhadhare vanhu nokuvakombanzeta kuputsirwa kwavakaitirwa dzimba dzavo nemastructures avo. Asi chondoda kuti vanhu vemdc vazive ndechokuti ari kutonga muzimbabwe ndicomrade ed munangagwa negovernment yavo. Zvavacharonga ndozvichaitika muzimbabwe kune unoda neusingadi. Saka takamirira isu kuti president wezimbabwe vasangana necabinet yavo vachautiudza tose vana vezimbabwe kuti izvi ndozvatichaita.
Avo vange vari sachigaro vezanup f mudunhu renorth america varegis charumbira usango vari parunhare kucanada nestudio 7. Dzinosvika gumi nembiri dzicharamba dzichigara panze nevana vacheche mushure mokunge chikumbiro chadzo chekuti kuburitswa kwadzo mudzimba dzekanzuro yemutare kumbosendekwa parutivi, uyezve kuti chimwe chikumbiro chekuti dzitengeserwe dzimba dzekanzuro dzadzaimbogara dzichiri kushandira kanzuro chakaraswa zvekare nedare repamusoro rehigh court svondo rapera. Mutori wedu wenhau Loida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Amai Gertrude Maninji, mumwe wevari kugara pamhene mushure mekudzingwa mudzimba dzekanzuro idzi pakashaya murume wavo. Amai Maninji vanoti murume wavo akange ave nenguva refu achishandira kanzuro kudivi rekudzimura moto kana kuti fire brigade asati azoshaya mugore ra2005. Vanoti vakazodzingwa mudzimba dzekanzuro nevamwe mugore ra2017. Uye kusvika pari zvino vachingori pachena vachirohwa nechando kunyangwe nyaya yavo ichiri kumatare uko vari kutarisira kuti vangawana rubatsiro.
Pandakaunzwa panapa nemurume wangu aisenza kufire brigade muna 2000 wakatanga 1964 wakazofa muna 2005. Saka ini ndagara panapa takabudiswa mudzimba kodzero yedu tindori panapa hatina chimwe chetiri kuita kuti takandogara nevana vana vari kuenda kuchikoro panotonhora kune covid hatina chekudya endi pamusoro pezvo nyaya yedu yakaiswa masvingo ndokwetiri kuenda endi lawyer tandire uri kutitaura kuti tipei mari ngokuti ndiyo kwaisa futi nyaya yedu kumasvingo. Saka tiri kuenda kumasvingo every time mari tinofanira kuti ndiye tiri kupata ndiri tandiri ino here kanzuro. Saka isusu tazoshaya kuti todiniwo kanzuro haina zveiri kuita panapa haina zveiri kumbototiita kana kuti iziye kuti ino ndotaure zvinondoti achabvapo ega achabvapo ega. Saka handichazivi kuti todiniwo nyika hati muri kundotiona tiri pano ndopetiri kugara.
Amai Susan Odera vanoti vana vavo ndo vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo vasina kwekuswera kunzwe kwepazvitangwena zvavari kugara. Zvakare havana kwekuzvibatsira nekuda kwekuti pavari hapana zvimbuzi.
Ndati isusu budiswa kwatakaita tichiuya panapa tine vana vanoendawo zvikoro vanopiwawo mahomework ekuti vaite manheru hapana kana getsi hapana kana chinyi toileti chaichaiyo vana havana kwekuenda tongoita zvekuendawo mumasangomo pekugeza vana vachaendawo chikoro zvese zviri kungotinetsa panapa chikafu zviri kutinetsa zvinhu zvese zvakangotiomera takagara panapa. Satiri kukumbirawo kuti tibatsirwe kuno vanokwanisa kutibatsira.
Mhuri idzi dziri kuti nokomerwa kwadzakaitwa neupenyu uye nemari yonetsa dzave kutarisira kuti dzingatobatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti dzikwanise kumirirwa nyaya yadzo iyi iyo yatora nguva. Meya weguta remutare vablessing tandi vanoti nyaya yevaimboyevashandi vavo iri kumatare edzimosva saka hapana zvakanyanya zvavangataure kunze kwekuti kana basa rapera vaimboyevashandi vanenge vasisina kodzero yekurambira mudzimba dzemushandirwi. Gweta rinomirira kanzuru yeguta remutare vaDavid Tandiri vanoti nyaya yevaimboi vashandi iyi vakaisvisa kudare repamusoro High Court kumasvingo nekuda kwekuti muguta remutare makange musati mave nedare repamusoro panguva iyoyo. Vatandiri vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chekuti mhuri dzimbomira kudzingwa mudzimba chakaraswa nedare repamusoro kumasvingo uye chimwe chekuti vatengeserwe dzimba dzekanzuru dzavaimbogara chikaraswa zvakare nedare repamusoro kuHarare.
Ndati nyaya vanonzi valavhumo mujawo nevamwe vavo vakaenda kumatare dzimhosva wokutanga vachiti kanzuru ivatengesere dzimba dzavaimbogara vasati vasiya basa kunonzi kufinance quarters. Saka nyaya yavo iyoyoyo vanga vaisa kuhaikoti kuHarare haina kuzofamba zvakanaka, haina kubuda zvavaitarisira nekuti chikumbiro chavo chakaraswa. Asi kanzuru yanga yatoisawo imwe nyaya kumasvingo ine chikumbiro chekuti vanhu havachibudiswa mudzimba umu kuitira kuti vawane kupinza vamwe vanhu vavakaemploya semafireman. Saka chikumbiro icho chakagamuchidzwa chikagrandiwa kumasvingo uku. Chagrandiwa vakazoya vakazopiwa time yekuti vabude, havana kuzobuda kusvika kanzuro yazotumira sherif yekanuti mutumwa wedare kuti azovabudisa. Vakazobudiswa, after vabudiswa ndobva vazoenda zvekumasvingo vachinotsvaga chikumbiro chekuti judgment iya yanga yapuwa eviction order iya iisende kuparutivi. Saka chikumbiro chavo ichochocho sondorapera ivo chakapinda mudare redzimhosva kuhigh court kumasvingo hachina kugamuchikwa zvakare nekoti. Saka nyaya iyi tingati pari zvino yakapera nekuti chikumbiro chavo chavanga chiripo chekuti eviction order iiswe parutivi chakaraswa nedare. Naizvozvo ndo mamiriro akaita nyaya iyi.
Zvichakadai vamujaho nevamwe vavo vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro rwekuti vawanirwe pekugara pane mutsigo uye kuti vawane magweta anokwanisa kuvamirira pachena sezvo vapera mari vachirwisana nekanzuru yemutare. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Mbotarisa zvirimu mapepa nau anasi. Nengo ye MDC Alliance Muzare Netsai Marova vakasungwa panhandare yeRG Mugabe International Airport Maniru MCW Shondo zvichinzi nebazi rinoona nezvendege reAviation Authority of Zimbabwe vakange vapinda panzvimbo dzisingabvumirwi ukuwo hurumende ichiti Muzare Marova vakange vachiedza kutiza munyika. Baba vamuzvare Marova vakashaya pakupera kwesvondo uye muzvare Marova vanonzi vakange vaenda kunhandare yendege kunotambira hanzvadzi yavo. Muzvare Marova vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora emunyika. Kuroneko rinoti sangano rinoona nezvemagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuyambira ruzhinji rwevanhu pamusoro pekushandisa magweta 23 anonzi haana magwaro akakwana ekuti amirire vanhu mumatare edzimhosva. Bepanhau iri rabva ranyora mazita emagweta ose aya anonzi haana magwaro akakwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madiko apo vestudio 7 nevateereri vose vestudio 7 ndeitwa maibhuzi ndiri paEast London apo. Muri sei zvenyu nebasa. Eni ndandichikumbiro zvangu kuti tanyanya kurwadziswa muZimbabwe. Tataura zvibati zvina zvisi kuchinja. Saka tachikumbirawo kuti mungotisvitsiro kuna Munangagwa kuti vapresident ingoite zvenyu gukura hundi nyika yose isari isina vanhu musare zvenyu imi nemhuri yenyu nekuti tanyanya kurwadziwa endi mukuramba muchitirwadzisa. vanhu vakutambudzika vanhu vachima kunyanya vari kupwanyirwa pavanoraramira kunyanya maticha kunyanya ivo vabereki vedu chiye kuti vadyi chevanisa mukanwa zvakangoma ende vari kumbunyikidzwa upenyu hwavo kumbunyikidzwa kodzero dzavo zvinoti achingokumbira uro zvangu kuti amunangagwanga vangoita kukura hundi nyika yose kusare havo ivo nemhuri yavo pamwe zvingavi nhani
pamusoro yevashamarari mose tiri kukashamara haikoti mwana wangosungigwa zvimbange unonzi anabhirauti mwana asungidzwa kuti kwirai bhazi achijega achitsvaka kurarama unonzi anabhirauti mwana unenge achitengesa matomatisi nounotsvaka zvimari murodhi unonzi anabhirauti mbavha ine ng'ombe 2000 dzaitorera vanhu vari kuridza mhere pakoti wangu mwana wandakabereka wanonzi kibisoni wakanzi bhirauti vana varimo vakasaramo vanhu vaibhadhara mari iye achindoba ng'ombe havana bhirauti mameja stiriti ndeerudzii awa handihwisisi nokuti uyu mwana unga asingafangi kupiwa bherezvevo mumusha hatichagoni kugara nokuda kwagibson mumusha hatichina rugare ng'ombe huku dzedu makwai madhadha zvose garikuni unononga achita madiro ndiyo wamunopa bhero kuti andowedzera kuba asi vane zvimosva zvitoko muchivaisa mujera hurumende mbotiudzai mamiri yamakaita imi nemi mameja stiriti mbotiudzai chimiro chenyu chaicho chamunoda namapurisa acho
mamuka seiko mamuka seiko pastudio 7 apo shamarari wese ndokukwazisai mangwanani ano ndinoda kungonzwisisa panhau yeshumanana zvangu yeafrobaromita research yawakaita vachitaura kuti zvonizvorwa nepf ichahwina nekutinarecion dakaitwa izvozvizvi mdc alaindi itange ichizondiwa nekapesendenji kakashaikako isine hazvo kuti vakaratidza kuti vakanga vaindavhiwa mashomashoma ko mubvunzo wangu rupi kuti zvodhagirasi mondura netemu racho ari kuzviti ari kunziye ndiye ari kunzi main opposition but according to supreme court and according to father wake uyo anonzi aniko vanomuti aniko nangagwa wake uyo ari kupi kuzva tisina kumunzwa ari kubuda paafrobaromita apako saleader weopposition but muparamende yezimbabwe sekutaura kwavari kuzvitirana nangagwa zvaasina kupindawo papamamba maresearches apako ari kukwana papi dhagirasi munzura ari kukwana papi hatinombonzwa chitaurwawo nezvake kuti achanga achionawo vhoti yakadii saleader wemain opposition kana iye wacho munzura kwaari haasi kuonawo here kuti zviri kuratidza pachena kuti pagraund apa zvinhu hazvina kumirira zvakanaka saleader weopposition ari kuzvitambirawo sei akadii kumubvunzawo kuti munzura ari kutambirawo sei zviri kubuda according neafrobaromita tombonzwawo mhinduro dzake
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm nhasi tiri kuzeya nyaya yekuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvine zvazviri kukanganisa here muupenyu hwevanhu munyika tiri kutarisawo nyaya yekumbunyikidzwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzemadzimai munyika muri zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mhando yeutachiwana hwecoronavhairasi yakatanga kuindia inonzi delta inonzi iri kupararira zvine mutsindo muamerica vanoona nezveutano vanoti mumwedzi uno chete wachikumi june mhando iyi yakawanikwa muvanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvikamu gumi nechidimbu kubva muzana 14.5% tabata nyanzvi mune zveutano kuti vatiudze zviri kuitika nemhando yedelta iyi
uye kuti kubaiwa nomba kuri kufamba sei muAmerica.
Tichitarisa mafambire ari kuita kubaiwa kwenomba muno muAmerica, tingati kana tikaisa pachikero kana kutipa ongororo yemafambire ebasa iri, tingati pari zvino zvaakudzikira. Taakuona kuti uwandu hwevanhu vari kubaiwa nhomba yeCOVID-19 pazuva rega rega huri kudzikira mumatunhu ese zvawo. Tisi kunyatsokuziva kuti zviri kunyanya kukonzera ndezvipi, asi kwatiri kunyatsokuona kuti kune dambudziko hombe kumatunhu ari pakati penyika neavo akadzika kumaodzanyemba. Kwatingati kuMidwest zvichienda kumaWestern States ndo kune dambudziko hombe ikoko.
Ko mhando iyi inonzi Delta iri kudii muAmerica?
Mhando yeCOVID-19 iri kunzi Delta variant, kana kuti tingati vateereri vazive kuti ichi chipandi chakatanga kuonekwa kunyika yeIndia yaimbonzi Indian variant. Iri muno muAmerica iri kutekeshera, iri kufamba nematunhu ese. Asi tingade kuzivisa vateereri kuti mukupararira kwairi kuita tiri kuonawo ongororo dzatiri kuita kuti dziri kutibatsira kuti tive noumbowo hunotirakidza kuti kana wakabayiwa nhomba zvakazara, kunyanya vakabayiwa nhomba yePfizer neModerna, kana wakabayiwa nhomba dzako dziri mbiri kana kuti majekiseni ako ari maviri, wava nefull immune protection kwapera masvondo maviri kana matatu wabayiwa jekiseni rako rechipiri, tiri kuona kuti vanhu ivavo vakasangana neCOVID-19 chipandi cheDelta variant kana kuti B1617.2 yekuIndia, tiri kuona kuti vanhu ivavo vari kuramba utano hwavo hwakasimba uye vanokwanisa kuzvidzivirira nekurwisa chipandi ichi cheCOVID-19 cheDelta variant zvakasimba chaizvo, zvinosvika ku90%.
Delta ine mamwe matunhu muAmerica mairi kuratidza kunetsa here?
Tingati kune matunhu akati wandei, asi yatiri kuona ari pamusoro-soro kwatiri kutarisa kuti kuchaita njodzi yakakurisisa muno muAmerica. Zvandambotaura zviye maMidwest states anosanganisira vana Arkansas, Alabama, vana Louisiana, Mississippi zvichienda ikokoko. Mastates aya chekutanga vanhu variko vativabayiwa nhomba pari zvino vakadzikira zvakanyanya, ndokune uwandu hushoma nene, ndokune vanhu vashoma savakati vabayiwa nhomba dzese dziri kushandiswa muno muAmerica dziri nhatu pari zvino. Uye tiri kuonawo zvakare kuti kumastates iwayo kana kumatunhu iwawo kune uwandu hushoma-shoma hwevanhu vakatobatira chirwere ichi, zvinoratidza kuti kuparara kweutachiona weCOVID-19 chingava chipande chipi zvacho mumatunhu iwayanda hushoma sazvekuti vanhu variko havana matyira akawandisa.
Delta iri kubatwa nenzira yakasiyana nedzimwe mhando here, uye chii chiri kuitwa padelta chakasiyana nezvinoitwa pane dzimwe mhando dzecoronavirus?
Kuru chakasiyana delta variant nemamwe mavariants kana kuti nemamwe nezvimwe zvipande ndechekuti delta variant iri nyore kutapurira kutapurirana muvanhu yatinoti transmissibility, zvinoreva kuti ukasangana nemunhu ane delta variant kana ane chipande ichi cheB1617.2 zviri nyore kuti utapure utachiona ihwohwo. Semuenzaniso tikatora kana yakatanga kuzikanwa pasi rese yatinoti alpha variant yakabva kuChina, tikazvienzanisa tikaisa padivi nepadivi, tinoona kuti delta variant iri nyore kuparadzira nezvikamu zvandambotaura zvinosvika makumi matanhatu anoraudzira kubva muzana, kana kuti more than 60% more transmissible than any other variant yatati taongorora pari zvino. Saka iri idambudziko guru, ndo zvinoita kuti irambe ichiparadza nekuti iri nyore kutapuriranwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yamisa kupwanya kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.